Marijino, Hatinga, Jewesse, Dakara Taona Jesu, Ungeta Shingirida, Kare Kare, Dufuna Mojapera, Teachers of Jewesse, Sakare Kare, Tashikeo, Marijino. Hatinga jiwisise, Dakara taona Jesu, ungeta shingirira. Kare kare, dufuna mojapera, tichazo jiwisisa kare kare, tashikeyo. Latino shingaira sekunge muvengi wakunda tenzi chitirirei kare kare kuchema marwato zapera tichazo jiwisisa kare kare tashikeyo mambo wedu latino shingaira Sekunge muvengi wakunda tenzi chitirwirei kare kare kuchema marwato zapera tichazo jiwisisa kare kare tashikeyo